Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our websites www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandebele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichonanjani Mtwagazi, lichonanjani Zulu we Zimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe, olugqitshwe lamhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana, ngoba nxa ongasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zvayo nasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro revavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi, asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reinternet, zvikuru sei paTwitter, chiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center pamwe chete nesangano ramuzvare Justina Mukoko, vachiburisa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda. Muri Zimbabwe musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa, asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? Nhasi mtungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasaina mutemo weElectoral Amendment Bill wamutemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vaMnangagwa vakavimbisa masvondo mashoma apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yeZimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa riini iko ke esesikumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli Mnangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. And joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for the first time, probably the TV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check your name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I met the inspection right on the first day. Where the polling station is Baines Primary, and I made my inspection and checked my name, and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamukwewa runare rwenyu rukukatakata nogona kuti famba famba here kwa muri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndakukunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina mutemo weElectoral Amendment Bill wamutemo yaAct. Zvinorevei izvi?
Izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo weElectoral Act. Pane masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, anga achiloba kana kuti kuadvocata kuti paiswe zvimwe zviwedzerwe paElectoral Act. Hurumende yakatora some of the things zvishomawo ikawedzera. Asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu.
Saka kana takutarisa zuva resarudzo muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika riini vange vachishambadzira riini zuva resarudzo
tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite asi kuna na 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini and after that setting of the dates pane nguva inokwana 60 days so zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection
lapo khona mukwewa yevo uyachikuti wena wahlola igama lakho walithola vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota ekade bengabhalisele ukuvota abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele eligqitshwe lamhlanje nje
kuhlandla lele eligqitshwe namhlanje sike sabhoda emhlubulweni wasemandebeleni kusuka impophoma zasevitoli safika lasehwange siyehla sayafika kobulawayo sadlula saya egwanda emajawundeni sidlula sisiye Bedbridge indawo lezo besithola abanye abakade bengakaregister bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana leZimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show leZimbabwe Election Support Network ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bambe bayohlola abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama voting educators athethwa ama VE asuka kunhlanganiso le ethwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC so besithola abaningi behamba besiya register kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe zipanjanisiwe bebekorekthelwa abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona kusuke kobulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kubaba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona abaningi bebetshelwa ukuthi abasoze bakwanise ukuvotela khonapho kodwa abezeki bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende so i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi lokubakhonfemela izibongo lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini namabizo abhalwe okuqondile yini so kuncedile sibili kodwa okungani kudanisile ukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma-television kumabonakude
abasakhulayo mukwewa bami ngaphi konke kukho konke lokho balomdlandla yini bale ntshinkuntshi yokhetho lolu mpela
kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new added imputers ukuthi bayovota ukukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane bekungeladlabuzane kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokurejista lokuvota bebesukumela phezulu ububona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye eminyaka edluleyo abantu bese beqalisi ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayoregister ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marekodzi edu ari mumakombyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patsva here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yana mudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Panawo macases akadai amambonzwane zvavo.
Handidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Kuinforma death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu haachisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general.
Aha. Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangu olunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula ikhompyutha bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yiindaba lisitsho njalo bathi ha amarecords ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha ke khonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasichiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolwenu abasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olucine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are going to vote for. Let's take a look.
Ayo anya inoitika ndekuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatarisa makore apfuura awa, zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndinoti ndavota but chandavotera hachina basa. So ngoti vhoti yangu iri kukaundwa pandisingadini. Hazvino ndavotera ani but vhoti yangu yaingokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu, handiziwo umwe wangu kuti munofungewo nekuvhota baba.
Haa, kuvhota utopedza nguva. Ngokuti unongovhota apacho nomboa inochinja.
Hangufanana izvo. But alright, zvakafanira izvozvo zvita sezviri serious kunzi kuvhota kuriko. Saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti tongosiyana zvosenzera dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro.
Unombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja.
Aiwa, ndatichinzwawo kuWashington DC kuti vachatizamira zvipi, votiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho, uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota, nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong.
Yes, yes, yes. Zviri sei Studio 7 zvatinoita ndezvekuti isisi kuvhota, tinoda kuvhota but wekuvhotera ndichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona maface maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri. Anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda. Uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino. Muri kuzvionawo sei zviva mukwewa? Zvinhu mashoko amuri kunzwawo gazhinji here kwamuri kufamba famba? Halo vamukwewa? Halo Mr. Mukwewa?
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, nyakuzwa.
Aha. Vengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela esiyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Balutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa, ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi, umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshiludo. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikadi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri Wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Murijeko.
Aywa, tiri boss Tereki. Kurisei kwa muri.
Kuri nani Mkoma. Mene iko kwa kuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kuri nani sose Mkoma.
Mhm, mainzwa nyairi mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mgoma yini papa ndikuyetera izvi. Chungu dai vapo chose ati ha kubatikana nebasa ndozvakati kone. Ati chungu dai vapo chose. Asi handongokurudzira vano vakwanisa kuzviita. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva mugoma. Hakuti kurasha nguva kuvhota. Zvopanga wotaupa kana wakakufundikana nazvo ndakaita nungo wakufundikana but not kuti kuregista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kuracha nguva aa. Ukaona zvitaupa nemunhu zvere rechibiti kuti kuvhota kuracha nguva munhu iye ngati ugara ari kaibhodzi yange mukasa anovhotera pacho hapatombomake sense. Munhu unonga achingovhotera nhamu nokuzhara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngati ugara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva ati avhote munhu nokuti hazvino hazvii ku dzingisha pakashata zvakanaka hazi vakadaronga mukawachara muregei patomunyoti mukamukaini karenjaka haana chaanomboona bozi kana munhu achiraa kuvhota hakuna kukwatisa hao handizvi kuti munhu wakarasigwa sei
aha sakaobatira
sakaovhotera pakadii panani
sakaona
kuti kuvhota hakuboseri bozi munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka minimu yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaichaigaraji vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoita kuti nyika yedu indendeni hakuzi kuti hakana hazivi hamenoti tinomboitika chaizvo mufunga kunosiyana mukoma asi chokwadi chacho chiri pachena.
Saka mukoma Donald muri kuti makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll.
Kunonyoresa kana ndikaona hangu temu ichipo yekuti chirongwa chinindira mberi chekuti ndekuregista ndikwanisa kumhanya ndikandawamukana pabilibia ndikwanisa kuregista ndakupai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
asi makatadzisa
nebasaandikaaanamukana wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandodzokasari ndinoenda ndikandoregista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apa.
Mukana ndakaushayiwa mugoma handidi kunyeperai
kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunoregista makambokumbira here kumurungu karamba.
Pambakumbira pacho vanga pari bhizi mugoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo lazinenyaya yekuwanda kwatakaita vakatizobvava pakuti kana iwe ukaenda vamwe vose vati havauda kutopavaibhizi kutidaenda kumushano kutikanodai saka mungoza kuwanda kwatakaita kuenda ndokwakatokonzereka kwavangwe. Asi ndoda kukurudzira hangu vanokwanisa vaenda vachovo sofa vati vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro hwakanyanya asi vakakamba voita zvokuti enemy yavo ndiyo achamisa kana kuti asi common enemy chizikamwana chero munhu
Aiwa tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Ah, maita basa munhu uri patimu yese ikoko. Tadenda gumbo muone.
Aiwa tichamhoroisa tatenda. Siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli. Ulunga, kunjani Lunga?
Ngibona ngoma kunjani.
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi ngapha ikhalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into kuhlangahlangene.
Neba kithi, hayi isikhathi sakhona.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye, wena elisile yini Lungu ukuyahlola igama kumbe ukuyabhalisa?
Kuthi ngakhona ukuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi bethingathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku labo lwama-elections ukuthi alikanawo mfo. Ngisabona manje kusathiwa abangakhoni ukubhalisa baze bezobhalisa. Kodwa-ke ukuhlola amagama ukuthi ayavela ilapha-voters roll. Ngathi banikeza abantu ama-days amalutshwana kakhulu nje i-11 days ukuthi abantu bezohlola. Ngoba ukuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona, kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusuya phambili until kuze kuya-announce ama-election, angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Inkinga ngiqhadaphi ingathi ngathi iphume khona endleleni phela ngoba bekufanele ukuthi le nto mhlawumbe kuze kufike ideti yokuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini. Then kube yikhona lapho banquma kwesukile ukuthi manje sebeyovala nje. Njengoba kusaqhubeka nje kubhaliswa kufanele tonto sekuqhubeke ngoba ungathi nje le nto bayenzelela abantu abasekhaya kuphela. La bantu abangaphandle ngeke kukhona ukuthi uye wayobhalisa njani kuphindele futhi uyo-checka futhi igama lakho ukuthi likhona na. Yilapho nje ngingani.
Aha, bekule ndlela ezitshiyeneyo Lunga ezokuhlola igama lakho. Bukwanisa ukufona ukuthi ubutshaya u-star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku-inthanethi laphana kumbe ukuthola i-SMS evela ku-ZEC nxa wafaka iinombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga iinombolo zakho zocinga
kuthi ukuthi inamba ngabe ngizobona ngasekhaya vele engisebenzisa yini ile ngasekhaya kuthi ukuthi nakho angezwa ukuthi mhlawumbe iyandinika SMS ekuthuleni ukuthi available ngoba njani. So inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle le yoku-checka kwi-inthanethi ukuthi i-checka ngayiphi namba.
Manje kule ngozi khonapho Lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota.
Kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayeseuke wayebhala wayethatha imininga layami wayeza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kuskin ese computer angibonisa ukuthi ngicela ukuthi check uma kunemistake lapho inkondlo la kunemistake khona akuma nangapheka ndiyahle ngabona nje into iningi yami number yesiphi isibongo yizo ne-line yalapho futhi ngiyovotela khona nje kwaphuma ke kahle nje kuzothi mase kungenzeka nje into imistake ukuthi kube khona kwakhaphaliseka abayala sokuyitshintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje kunganamisini yi-one nje.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zi-grand.
Yeah, sesiyobona khona noma singakazi nosuku lakhona into kuyoba yinini mhlawumbe songabe ngisanda ukuthi kuqondane nokuthi-ke ngisekhaya noma ngizoya ekhaya.
Lapho
engibona ukuthi kuzoba yimaki khona.
Usuku lwezamaduze undunankulu uyamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlela.
Hayi siyazi ukuthi i-Studio 7 isakhona emhlolweni vela akazi ukuthi isikhohlisi.
Hayi vele
ngomsebenzi.
Ngomsebenzi wethu nxa sikhitika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu niyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lena ngokusichaza usekelo lwenu lutsho yonke into kithi.
Hayi siyabonga kakhulu nje nanganelezinteza sekhadi ziphakathi zokuthi iy'ntoko lezisha abantu ngamazwi wami.
Soqalisile lo. Ah kutwa kuwachayela abantu. Hayi siyabonga. Okay, siyabonga. That's Alunga there calling us from South Africa. Obese qale indaba manje kanti koloje Country Park but eish I see indaba ezingayo lamhlanje. Vamukwe wamo chiri parunari.
Yeah, oni.
Okay, bata makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Isikhathi sesihambile sesifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyeli ke kumkwewa. Egesiye ezitolo sizokuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho
zolomhleli njani ke lapha ngumthembo sithemba yo Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ngokuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele amavideo okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuchiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nango othi ngilitshengisa ukuthi kuhamba njani. Uyashaya khonapho-ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela kungazani ikhamera ungakufitizela kuyikhamera khonokho kuyakutshengisela phela kuyikhamera ukuthi usukhona anti yabona makhathesi mina sengikhona mina-ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ibhiza kumbe ngizavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho-ke sushaya-ke lapho sithi ntshi ungavele ushaye khona mpana-ke sokuphuma-ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sendithumeza ube suushaya-ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakho yena phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba uzozivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga simba mkomo wangu Timbonzawo kuti mativigira mashoko api
muri eZimbabwe kwazuwai ndini Ivanza Zininga kuno kustudio 7 kuwashington dc nasitirikuda kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi muri kuvhotera vanaani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndoda kukuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lizavota yini Kumbe kalisoze livote rekodani, lizirekode ku WhatsApp konapo, kumbe amafoni ni mathupha. Libe selifaka ke ku WhatsApp lisithumezele, sifuna ukuzwa, sizawadlala ke amavidiyo enu khonapha emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7. Vamkwewa timbopinda timbopinza Bora Musango. Mapato akasiyana siyana zvikuru sei Zanu ne MDCT yavachamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezve Bora Musango veZanu PF. Hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza Bora Musango. Tirikuzvinzwa izvozvo futi kuMDC yavachamisa. Pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates. Saka kana musina kuchigadzira chinhu ichika tinopinza Bora Musango. Zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo?
Zvinhu zvati kusangana nazvo ndikatarisa, ndakatarisa election reHwange. Hwange kuHwange kwakuna Brian Chuma. Primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance. Mukwanga kune kusawirirana. Ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome, pane zvimwe zvinozoitika afterwards. Saka pama primary election vakuru vakawanda nzouhombe dzadona. Kugweru honorable Sisu Zvizai vadona, uveku MDCT, Abednego governor vekumatebelen south, Abednego Nguve vadona, ivo vanga vari governor. Takaonawo kuti panotoni apa nzouhombe dzakadonawo muZanu PF. Saka panodonawo nzou, nzou pachipindawo vatsva, zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika. Vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita. Asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election. Saka takamirira kuti tione kuti after a week or two after the primary election, pavanozotanga kukampena, vaakufamba negwara rimwe chete here, kana kuti vatopasanurana.
Aha, thank you there. Mkoma Mkwewa, enda, please do stay on the line. One thing for sure, the ZANU PF leadership is jittery, they are panicking. I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing, and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning party supporters not to dare do the Bora Musango thing. I remember the other election when people, supporters, aligned allegedly to Mai Mjuru, did the so-called Bora Musango, and we had to go for a second election, a presidential election. That was 2008. Remember the violence that followed that election. Timbotora zvekare mutereri vamukoma Tinashe. Mukoma Tinashe, makadi?
Ndinofara, makadi henyu?
Aiwa, tiripo kana muri raitiwo henyu.
Ndinofara, kuri seko kuStudio 7.
Kuri kupisa kunoko, hameno kwamuri?
Aiwa, kwatiri kunenge tichangotanga-tanga kachando.
Aha, muri kupi chaizvo?
Ndiri kuona ndiri kuHarare kukwadzana.
Muri kuwadzana? Aha, ndo kune ndo kune nyaka uko ndekwa vachamisa handidi.
Ndekwa vachamisa.
Saka hanzi vari kuibata sei nyavo igogo. Asi panya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora au here kana kuti manyoresa
dai mimi ndakaregeza kuvota uyezve ndikano ongorora kuti sarangu riri here ndakaona sarangu riri kuzve sopata
aha sa panga pasina kana problem
ayo apa pasina kana problem
Ko dzimwe shamwari dzenyu?
Shamwari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kuno tarisa mazviti edu takaona ariko.
Aha. Sorry there, we have lost Mukomati. Nase, see, tine mumwe mutereri zvekare, Mukoma Kudzanai. Vakudzanai makadi?
Tiripo baba makadi.
Aiwa tino fara kana muchifarawo.
Chiri right is good.
Nah, that's good. Madibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Ndakanoongorora marinzo.
Saka zvanga zvakamira muche zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora zangu mirira kutoni zvofamba zvino.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvichaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musoe sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi ndoda kuona zvichiitika.
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Kozi izvi I'm 28 years. Ndende kubva 2008 ndanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But yes, ndakuronga maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe rati ndakatarisira.
Saka makakwatura nenhamo Mukoma Kudzanai mukaona kuti kusi kufa ndekupi.
Ndochokwadi chaizvo. Ndavuya kuona kuti maybe tisiti kuzviregerera tega tichingoti amene ngavanovhota ngavanovhota but arega timboona kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika.
Hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musiyoya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here zvikanzi hapana wekuvhotera pamakudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndonongezokunyepai.
Pane amwe ari nani?
Mate.
Ndati pane amwe ari nani makudo acho yake.
Ya, tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingoramba tichiti akafanana nerimwe ratisingazive kuti rinoita zvakadii tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese tongoti zvinobuda zvakakuchii.
Aha, well said that them koma Kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. Bhozi pane nyaya yekuvonga kuti tikanorejista kuvota tikanovota zvangofanira kusavota bozi tichangobirirwa tichadidi. But ndinoona sekunge inini kubirirwa kwekuyamedhi kananda acho pamwe inogona ngeiri shoma. Zvakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa ari vasara asina kana chino. But vane mari dzakawanda vakabirwa ka vanogona vasara vaine something zvokuti vamwe vanogotadzozoona kuti munhu ari kubirwa. Saka tikangoenda takati wandeika zvinogona kutibatsira kuti nyangwe wakabira wagona kutibirira pana wagotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Yeah, maita baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008 he was eligible to vote, but he didn't. 2013, he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from I think Harare ndakangana kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mkoma Mkwewa, before I come to you regarding mbotora zvekare, ngitate omunye umlaleli njalo uludza imhlanga. Va mhlanga makadi?
Ndiripo makadi mkoma wangu.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels muJoni?
Ya, muJoni mukoma wangu tirikungotetereka inhamo yekutiza kumusha kumbotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamhlanga koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza, but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vamhlanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara, ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo. Ndakafonera mai mwana ndikati ndai nechitupa changu mundotarisa, vakandoona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Ndatomira kuti vamunangagwa vatipe zuva kuti tivarakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuvarakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro, nekuti muromo uzariri urinairwizi kungotsvakawo chekutaura. Asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha, saka tikatotarisa kuti vatiite zuva rekuti tipinde musarudzo isi vechidiki tivarakashe, sezvari kutaura kuti tiri kuukura kwembwa. Ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa, vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko, bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo veZANU PF ava, muri kuona ichimubatsira here seopposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya, nokuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuMDC Alliance, tozotora vashoma vavo vakuZANU PF ndokubva tandoisa mugurususu redu reMDCT Alliance, tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa, vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango, muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu siri MDC Alliance ibato rakanaka, rinokwanisa sarudzo zvakanaka, kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kumunoita vanhu vose. Saka zvinongovawo papo nepapo, tinongonzwawo papo nepapo, asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka, kuti pane vamwe vanonga vasingadi kudyiwa, nekuti hapana ndakudyiwa asi isu tiri kungoti bora riri kufamba zvakanaka mukati matiri tinoona tichitohwina mukati mesarudzo nokuti takatsunga dzakasimba mukati megore rino.
Aha, nayo tinotenda vamuhlanga nekupina muchirongwa.
Ndanga ndeitotaura nana mbuya kwendogara kwangu kwagarawo kusina kwakwa mabere vanga vechitoti ah tsarigo dzacho dzinotoitwa riri titondovhota tiise munukuna watangirayo.
Aha, naiwa vakandofunga vakaterera. Tinotenda mukoma wangu.
Ndinotenda mandibata pastudio 7 muve nezuva rakanaka.
Tinotenda mwara muitirei zvakanaka. Ngingakatatu mulaleli. Mnumzana Mukwewa uyavezwa valaleli. Valo mdlandla mpela vale themba lokuvana hayi. Into zizolunga lonyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala ngomoni.
Aha, hayi uyibeka kuhle limqotho lelo. Mkwewa sizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphendulo ke kuwe ukubana sivala uhlelo. Ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Va Goronga makadi
nofara makadi zenyu.
Hayi wati nofara wo mati bata muri kupi?
Ndiripa Boksburg pa South Africa.
Pa South Africa. Makanyoresa here kana kuongorora voters roll?
Takatopedza mwana mai.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Mamirira kundoyurura garwe mumvura rinenge musango marisingafaninge richigara.
Aha, richabvuma here garwe racho kubuda mumvura imomo?
Hai, rotatobudisa matizvitanga mediko.
Muri kudaro?
Garwe ratobuda kudhara iro, harisina ukama nemvura.
Aha, hai, tinotenda mukoma Goronga. Muri yenyu yakanyoresawo neshamari dzenyu dzese.
Vese vakanyoresa ende tiritoti kukurudzira kuti nevanga vasati vazviita. Hatizi kuti mukana wacho zvaunenge waguma zvichafamba sei asi tinotarisira kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichamani tikakungoti kurudzirei kuti nyaya iyeyi yemakandidheti inenge ichaita sokuti tigozherei pano neapo. Hatikungoti ngatichingoti vanenge vane pfungwa yekuti bhora musango mbayeyo ngaiinoitika kundeye kuzvani kwedu kumusangano unoidzike mdc kana kuti mdc alliance. Pfungwa iyoyo hatifani unge tichishanda nayo nokuti nguva yatakatambura yakakura pataa kupinda manje tatarisira kupinda mutenani. Saka ngatiyambukei rwizi tese tione zvinoita kuti nyika inoenderera mberi.
Aha, nayo hatinotenda mukoma wangu.
Ayo ndinotenda zvikuru nemukoma wangu Dhoni ambondikwazisa uyo sisonge hapana chokumirira chakachaya.
Chakachaya, tinotenda. And coming to you Mr. Mukwewa, we have a minute to close the show. Why does this election matter especially for young people? That's your last word.
This election matters especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can seem to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.